ndina murungu ndini murungu ndiri kugadzira futu pana pahebro market kukwasen fundamental hebro market
saka da kuchiti munogadzira bhutsu muri kutaura kuti munogadzira bhutsu kuitanga kutoita nyowani here kana kuti muri kuripeya dzakafa kare
handi kuripeya dzakafa ndiri kuripeya repair shoe repair
saka basa renyu riri kufamba sei iro rekuripeya bhutsu iro riri musouth africa
apa kari kufamba musha asi dzisezeikorimwacha wasiizaizi hakuna business zvinhu zvaoma hatizivi zviri kufamba sei hakuna business vanhu vari kuchema vese panapa
iyi basa ramakadzidzira masvika musouth africa here kana kuti makanga muchitomboriita muchiri kumusha
ndakadzidzisa ndiri kumusha kubvura wayo so since 1991 ndakasanga mumusha kubvura wayo ndichigadzira bhutsu ndichitengesa zvese zvemabhandi zvemaearings saka ndikandakasiwa munomu south africa ndaona kuti metire riripo kapanapa ndazokontinua kendisirepea sibhuti igama
saka iye zvinoizvi muri kugadzirwa here mabhande nezvimwe zvinogadzirwa nematehwe zvakafanana zvamakita
haiko zvino ndikuripeya chete hazezvi nedha iri kudhura muno musouth africa edha yekugadzira mabhande iri kudhura zvingaiti saka ndoona kuti yaga shoe materials iri chipa shoe materials yekuti tiripeye utenge masore vatwadi dziri chipa asi mabhande haiwa izvozvi hai musouth africa iri kudhura leather
saka mune vamwe vamunoshanda navo here kana vanokushandira iwe imi
haidii ndoshanda ndeka ndikushanda ndeka tine mastendi stendi pa hachishopi stendi 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 ndikushanda ndeka ndiri one
makapinda riini musouth africa
sakaa ndakapinda 2006 muna april
tinoona vanhu vemusouth africa vachiti mazimbabwenzi muri kuvatorera mabasa zvakaita saiwaya kugadzira bhutsu mabasa anenge achitarisirwa kuti anofanira kunge achiitwa nevana vesouth africa hamusi kusanganawo nematambudziko here panyaya idzodzo
hatiri kusangana nazvo but hanezvo masouth africa vangotaura chete kutaura chete kuti kana uchivenga korena munhu wemuafrica uri kuvenga chete mara hakuna munhu anoterera munhu basa panapa havadi basa vanhu vesouth africa abadi even chip everything abadi nozo zvakarisa iri nyika ine ma right too much right yoo abadi iko zvino panapa mumaket isusu chete mazimbabwens congo masouth africa zaripo mara vanhu vakutengesa zvematomatisi vatwati ona hakuna munhu anotorera munhu pasa panapa hakuna munhu wese ari kuzvishandira vova uzvenzere
matambudziko amuri kusanganawo nawo pakuita basa renyu pamwe nekugara musouth africa ndeapi
unogara uchinzwa manewspaper panapa kuti vanokuita mapepa mapepa wati wati asi sinokugara nekuti ndakazvijaira ndicho kutaura uripo asi sinokugara navo chete vanhu zvimhu azavazvipolitics hatinozivao next year vari kuenda maelections
tiri kuonawo kuti nguva yekrismas yasvika iyi muri kutarisirawo kudzokera kumusha here kuzororo rekrisimusi nenew year
iko zvinhu hansanda nemari kutaura chokwadi hansanda nemari zvinhu zvakaoma tizitezi zvakaoma zvakaoma too much musouth africa hakusina mari hati vanhu vasasevenzi vaya vanhu panapa.